ndikada kuti muzive chinhu chimwe chete. Usiku wazobuda ripoti yake, anga ari nhumwa yeyokunze akatraya kusvika abuda dikita kuda kupesweda vaGoodluck Jonathan, chairman weAfrican Union Mission, kuti vatore mazwi akabuda muripoti yeCarter Center, SADC neEU kuti ave mazwi eAU. Mukuru weAfrican Mission akaramba. Zvinozikanwa izvozvo, akaramba.
Akati chii apa vacharamba?
Akati ini ndatumwa neAfrican Union, ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu, kwete zvinobva kune vekunze. WACP anova chizvarwa cheAngola akatotora position yake yokutanga amoisasi atombotaura. Mozonoona kana iri yeCommonwealth Report chaari kunosanganisana neAU neACP inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers.
Asi ranga risiri dambudziko here iroro vacharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya? Zeki yainge yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa. Pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa, vanhu vanovhota sei?
Chakadhileya mapepers elocal government ilitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa neCCC. Kana uchitarisa mapepa elocal government akawanda, nokuti muconstituency imwe chete particularly maurban areas muna mawodhi akawandisisa, zvichireva kuti printing load yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituency. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation yakamount zvane CCC. So in a way, CCC was working towards a self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as ZEC in order to make sure ZEC is unable to meet its printing timelines, so as to then turn around and blame ZEC. Ndo gemu rakashaya rakatambwa ipapo apapo.